Dambudziko ratinaro sevadzidzisi vemuno muZimbabwe nderekuti izvozvi mari dzatanga tichitambira patakanegoshieta 2012 mari dzatakanga tichitambira dzanga dziri US dollars. Tanga tiri kutambira maybe a minimum of $500 and $500 it was in US dollars. So right now I want to get a $500 yedu yatichitambira iyoyo. Tikakuti tiisewo US dollars macho of which my US dollars acho achawaneke bank kwedu hakuchina mari iyoyo. The $500 yatichitambira it's now $80 ukada kuiconvert kumay US dollars because it's too strong. Of which a bond not now. And then my minister, my good minister, Mr. Mavima, is saying, no increment for teachers. It's not about increment, really.
Munoti ne mashoko ava Mavima iwaye kuti hakuna kutariswa kwemari dzamunotambira kuchaitwa.
Ipapo pari kutirwadza zvingereti. But still, tiri kungoti, even if vakada kureviewa, tikati tiri kutirivhiwa imari yedu iyi, vakada kuireviewa in bond note, haina zvainopitira. Market yedu iri kutaura US dollars. Sakadai zvaibvira. Bond note yayo yavo kana vachikwanisa kuidzorera paya takapromiswa namangu zvekuti it's one as one and ikatadza resign. Ndopatibuda. Ivo kana vachida kutipa mari yedu ngavatipe in US dollars. Kana vachiireview ngavaireview in US dollars. Vakaireview futi in bond note. Even ndikapiwa 1,000 andi ndati ndikupiwa $5, $500, $80. Ndimini ndikapiwa 1,000, ndineki ino 150.
Zvino sevarairidzi muri kuti zvoitwa sei kana vakaregedza kuteererawo zvichemo zvenyu zvii zvamuchaita
sevarairidzi tikuti isusu hatishuviri zvachose kurega kudzidzisa vana nokuti vana vatiri kurega kudzidzisa havasi vamangunja havasi futi vaminista vaminista futi vanotaura on behalf of the finance minister havasati profesa havasati vataura nesu pamwe pamwe vane zvavanoda vava kutipa but ivo vatomira vakati aiwa imaa mwedziri saka tachingoshinda kuti dai zvabvira hatidi kusvika patinoregera kuticha vana nokuti vino kuti vana vatiri kuregera kuticha havasi vavo vana vebest other poor led vari kushupika vana vari kuresoluta into prostitution and the prostitution yacho tari kupiwa chacho it's next to nothing and at the end tiri kureva kuti generation yekuteera hakuna tiri kusvikepi